Mamwe madzimai ekumhangura mudunhu reMashonaland West anoti vari kudzoserwa kumba vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 vachinzi havabayiwe sezvo vakazvitakura kana kuti vachiri kuyamwisa. Amai Emilda Mwale avo vari kuyamwisa mwana wavo ane mwedzi mitanhatu vanoti vakadzoswa pamakonde Christian Hospital.
Chandabayiwa nokuti ndakanzwa kuti vanoyamwisa havasi kubayiwa. Ndakambozvitaurwa paredhi.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mudzimai akazvitakura amai Rutendo Makwara avo vanoti vakarambirwawo pakiriniki iri pedyo nekugudubu kumhangura. Mukuru anoona nezvedzidziso yeutano kana kuti Provincial Health Promotion Officer mudunhu reMashonaland West Dr. George Kampondo vaudza Studio 7 kuti dunhu ravo harisi kubaya nhomba madzimai akazvitakura kana vari kuyamwisa. Dr. Kampondo vati mhando yenhomba iri kushandiswa munyika iri kubva kunyika yeChina haina kuongororwa kuti inoshandiswa pamadzimai aya here pasina dambudziko.
Pane madzimai vakazvitakura nevanoyamwisa havasi hava kudziri kuti vapiwe vaccine at the moment.
Asi mukuru anoona nezvechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti hapana chakaipa kuti madzimai akazvitakura kana ari kuyamwisa vabayiwe nhomba.
Ine madzimai vari pregnant vane vana vari kuyamwisa vari kutarisisa vasingayamwisi vateiwavo according to WHO guidelines that we tend to follow and adapt for our own.
Mashoko aya atinhirwawo nevaive mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Mahija avo vati madzimai ari kuyamwisa anokwanisa kubayiwa nhomba uye vakatiwo madzimai akazvitakura asiri kurwarisa nezvirwere zvakaita seBP, shuga kana kunzwa dzungu anokwanisa kubayiwa nhomba. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri avo vanga vachinzi vari mumusangano. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West Dr. Gift Masocha vanoti kusvika pari zvino madzimai akazvitakura akabatwa nechirwere cheCovid-19 anosvika zvikamu 26 kubva muzana uye madzimai matatu akazvitakura vakafa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.